manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu zvita 8/2021. Makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakuzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuvharwa kwenguva pfupi kwehofisi yedu huru head office nemamwe matare edzimosha mushure mekunge paitika maconfirmed COVID-19 cases. Kuvharwa kwematare edzimosha aya nehofisi huru kuri kuitirwa kuti pakwanise kushambidzika zviri pamutemo mairirana nema World Health Organization protocols kuitira kuti chirwere ichi tisarambe chichipararira.
Matare edzimosva akawanda anovharwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19.
Pano pabhengi zviri kutirwadza chaizvo. Takauya pano musi wemuvhuro timirawo mulaini asi mari vanongoti kupa vanhu vashoma. Wodzokazve nhasi chipiri hatina kupuwa mari zvadzi modzokazve mangwana. Asi mangwana hatipuwi mari tozopuwa mari yemane China. Vhiki yese tingori pano tichigarira mari yedu. Zviri kutirwadza mari yetu fana kuipiwa tiwane kushandisa. Isusu takabva kure hatina pekurara muno mutown tirikunetseka kurara mudondo shaya mvura yekugeza chekudya nzara chaiyo tatambudzika.
Vanhu vakawanda vorara mutsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga kwamutare. Varimi vekumashonaland west vanoti vanonokerwa nemvura izvo zvichavhiringidza goro ravo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvekushanda kwematare yeJudicial Service Commission yazivisa nhasi nezvekuvharwa kwemahofisi ayo pamwe nemamwe matare edzimosva kwenguva diki nekuda kwedenda reCOVID-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mashoko avo kuvatori venhau, mutauriri weJudicial Services Commission, amai Constance Makoni Totlana, vati vachavhara mahofisi avo pamwe nemamwe matare edzimosva kwemazuva maviri kuitira kuti vakwanise kuchenesa nzvimbo idzi mushure mekubatwa kwevamwe vashandi nechirwere cheCOVID-19.
Tinoda kuzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuvharwa kwenguva pfupi kwehofisi yedu huru head office nemamwe matare edzimosva mushure mekunge paitika maconfirmed COVID-19 cases. Kuvharwa kwematare edzimosva aya nehofisi huru kuri kuitirwa kuti pakwanise kushambidzika zviri pamutemo mairirana nema World Health Organization protocols kuitira kuti chirwere ichi tisarambe chichipararira.
Amai Makoni vati matare gumi nemapfumba machavharwa kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinosanganisira Harare, Bulawayo, Shitungwiza, Shurugwi, Plumtree nedzimwewo.
Matare edzimosva ayo achange akavharwa mukati mezuva ranhasi neramangwana anosanganisira Harare Civil and Criminal Rotten Row Courts, Trade Gold Court in Bulawayo, Gweru Criminal, Gwanda Civil ne Criminal Courts, Plumtree, Mutawatawa, Shurugwi, Chitungwiza, Goromonzi, Norton, Rusape, Chegutu, Inyati, Kadoma, Mbare, Nemutare Civil and Criminal Courts. Tiroda kuzivisa zvakare ruzhinji rweZimbabwe kuti nyaya idzo dzaifana kunge dzichinzwika nhasi dzakuzonzwika musi weFriday apo tichange tazovhura ende dzaifana kuzonzwika mangwana dzakuzonzwikawo neMandi.
Gweta rinorwira kodzero vamarufu Mandevere vati kunyange hazvo zvekumbovharwa kwematare kuti apfapfaidzwe mushonga yekuuraya utachiona hweCOVID-19 kwakanaka zvinoita kuti vanopomerwa mhosva vasatongwa mhosva dzavo nenguva yakakodzera. Vati upenyu hwevanhu ndohwakanyanya kukosha pazvose Nekudaro kana kumatare kune vabatwa neutachiona kunofanwa kutorwa matanho ekuona kuti hapana mumwe munhu anotapurirwa chirwere checovid-19.
Danho ratorwa neJudicial Service Commission rinova danho rakanaka zvikuru kuti kana chirwere changa chanyanya kupararira uye chichipararira nekumatare edzimhosva, zvakakosha kuti pambovharwa podirwa mushonga kuitira kuti chirwere chisafamba. Kumatare edzimhosva kunouya nekusangana vanhu vakawanda zvikuru vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka pakava ipo panotangira chirwere, chirwere chinopararira chichipinda munzvimbo dzose dzine vanhu vakawanda. Tozviziva zvedu kuti vanhu vanofanirwa kuzi vatongwe mhosva nenguva, asi upenyu hwevanhu hwakanyanya kukosha kudarika kutongwa kwedzimhosva.
Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere checovid-19, izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana manomwe negumi nevasere, kana kuti 4718. Vanhu zviuru zvina nemakumi matatu nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasiya vanhu vabatwa nacho kubva zvachatanga vava zana rezviuru nemakumi mana nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 145,632. Kusvika mukupera kwezuva nezuro, vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezvitanhatu nemazana mashanu nemakumi masere navapfumbamwe, kana kuti 3,896,589 vakanga vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba mbiri vakange vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe negumi nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 2,910,953. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba yecovid-19 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe varimi vemudunhu remashonaland west vanoti vave kutyira kuti mvura ichatadza kunaya zvakanaka gore rino, izvo zvichavhiringidza gohwo ravo. Asi vamwe vachitiwo vane tariro yekuti mvura ichanaya sezvo mwaka yashanduka mazuva ano. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe murimo wekumakonde vashemugede vanoti mvura yanonoka kunaya gore rino zvichienzaniswa negore rapera, uye havaone mvura ichizonaya zvakanaka zvekuti vazadze matura sezvavakaita gore rapera. Mumwe murimo wekubhangeti vatimoti zvirongwe vanotiwo nekuda kwekushandukwa kwemamiriro ekunze kwave kuitika hazvichashamisa kuti mvura yave kunonoka kunaya. Vazvirongwe vanoti vane chivimbo chekuti mvura ichanaya zvakanaka uye vachakohwa zvakanaka.
Mvura inonoka kunaya sitasvaredakaita but tinove hope yekuti iri kuuya anga isi bhanje rino ragara tiri pabhangeti apa ekokosimungaita draut yanonoka kunaya but peri isusu mvura yekuti chibage ichitosvike ma5-6 stars padryland tinoiwana pagore regareka.
Mukuru weZimbabwe Pharmacy Union vaPaul Zakaria vanoti makore ano mvura yave kunonoka kunaya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Yashanduka nekuda kwemamiriro ekunze climate change neclimate variability. Zvazvoreva nezvekuti makore macho tiri kuona kuti mvura yave kunonoka kubva.
VaZakaria vanokurudzira varimi kuti varime mbeu inokurumidza kuibva vachiti mwaka uchiripo. Mukuru weMeteorological Department kudivi rekurima kana kuti Agriculture Meteorologist vaBenjamin Kwenda vanoti mvura iri kunaya zvakasiyana makore ose, vachiti zvimwe zviri kukonzera izvi kushanduka kwemamiriro ekunze.
Chatingati chiri kuitika ndechekuti mukacherekedza gore negore kana kuti mwaka nemwaka manayira anoita mvura anosiyana. Izvi mukacherekedza kunyange varimi chaivo vanokuziva tinogore zuva ratakadyara gore rapera harisiro zuva ravanodyara gore rino, uye harisiro zuva ravanenge vakadyara gore repaseri kacho. Saka iyoyo muchirungu tinoiti climate variability, asi zvirimo zvakare zvasangana nekuda kwekutiwo kunonyaya zvakare climate change iri kuitika apa tinenge tichitaura kuti no pane zvimwe zvinhu zvinenge zviri kushanduka like mashandu kushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti atinoti matrend atinenge tichiona
asi vakwenda vanoti varimi havafanirwe kutya sezvo nyika ichawana mvura yakawanda kubva svondo rinouya zvichienda mberi
nekuti pane zvatiri kuongorora isusu tiri kuona kuti mwaka wedu uri kuratidza kuti uchine mvura yakati wandei yatiri kutarisira zvikuru tichitanga kutarisira kana mune munzvimbo dzinara mach east mach central kunyange yarare chaidzo tiri kutarisira kuti mvura iyi inofanira kutanga kuwanikwa kana kuti inofanira kutanga kunaya iye yakawanda musvondo rinotea
vakwenda vanoti varimi vanofanirwa kudyara mbeu dzinokurumidza kuibva nekuda kwepave nemwaka
izvezvi tichiri kwekutanga kwadisemba zvekuti tiri kuti kana mvura iyi ikatanga kunaya chatinenge takurudzira varimi ndechekuti nekuda kwepatane pamazuva acho hazvisiri zvekunyanya kuchaisa mbeu dzinenge dzichitora nguva yakarebesa dzakaita kana kusema 7 series nechii asi vanenge vaakudzoka pambeu dzinonyanya kuita mamedium maturity variety
vakwenda vanotiwo michina yavo iri kuvaratidza kuti kune mvura yakawanda gore rino segore rapera Sangano reFood and Agriculture Organization rinoti Mashonaland West rimwe rematunhu matatu anosanganisira Mashonaland East neMashonaland Central ari pamberi mukuwanira Zimbabwe chikafu. Nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti matunhu matatu aya akavhiringwa nedambudziko rekuchaya mvura yakakwana Zimbabwe inopinda munzara. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vanhu vakawanda vari kutora mazuva akawanda pamwe nekurara vari pamabhanga vachida kuti vatore mari dzavo mumabhanga muguta reMutare. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anoti panyaya inotevera.
Vanhu ava vazhinji vavo vashandi vehurumende vanenge vabva kure vamwe vari papenjeni. Vamwe vevanhu ava vanoti vave nemazuva anopfuura mashanu vari pamutsetse vachirara panze pemabhanga aya. Mumwe wevanhu ava amai Chipomubure vanoti vakauya muguta nemusi wechishanu svondo rapfuura asi kusvika nhasi havasati vapiwa mari nebhengi ravo. Amai ava vanoti vebhengi ravo vari kubatsira vanhu vashoma pazuva rega rega.
Nekuti hatipedzi svondo panapa kubva Friday last week up to now tiri pano chingorare panze pasina kana chiri kuti chetiri kupuhwa museva kwawo kwaanhu ari kundoseva anhu ashoma and this promotion inonge ichiitwa icho nekuti munopinda anhu kana 5 kana kuti 10 anopedze 3 hours ari mwanhu 10 iwe chindosevweiwo saka ndozviri kuti rwadza hatisi kuziya nekuti tichabva pano rini tinopuwa rini futi mari yacho.
Mumwe wevave nemazuva akawanda vari mamutare vachirarawo panze amai Tendai Chinaka vanoti vari kutadza kutora mari mudyandigere yemurume wavo uyo aive murwiri wehondo yerusununguko. Amai ava vanoti zviri kuvarwadza kutora nguva refu yakadai vachida kubatsirikana nemari yekutenga mishonga sezvo vari kurwara.
Kushupika kubve Friday ndindori pano kuti ndibatsire ndotenga mapirizi kukliniki havadiba vanotirambidza kuti hamupindi veipinze hama dzavo zvinorwadza izvozvo handi vakatipa mari yekuti ipindemwo arume dai shanda imweka kuMozambique nyamashi oti nyime mari kuti tisaitora asi takaremara todo kuti tiishandise tione kurarama oti shunguridza zvakaoma.
Amai Evelyn Sigauke vanoti vane mwana mucheche wavanaye vachirara pachena naye mwana uyu pasina chekudya kana mvura yekugeza sezvo vasina hama mamutare ingavabatsira nepekurara.
Tika pano pabhengi zviri kutirwadza chaizvo takauya pano musi wemuvhuro timirawo mulaini asi mari vanongotiri kupa vanhu vashoma wodzokazve nhasi chipiri hatina kupuwa mari zvanzi modzokazve mangwana asi mangwana hatipuwi mari tozopuwa mari nechina vhiki yese tingori pano tichigarira mari yedu zviri kutirwadza mari iyo tofanira kuipiwa tiwane kushandisa isusu takabva kure hatina pekurara muno mutaundi tiri kunetseka kurara mudondo shaya mvura yekugeza chekudya nzara chaiyo tatambudzika.
Studio 7 inokwanisa kunzwa divi revakuru vemabhanga kuti tinzwe kuti zvii zviri kukonzera kuti vanhu varare mumitsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga. Asi mumwe mushandi werimwe bhanga uyu aramba kudomwa nezita rake sezvo asingabvumirwi kutaura nevatori venhau audza Studio 7 nhasi kuti mabhanga haana kupiwa mari yekuamerica inokwanirana neuwandu hwevanhu vakabhadharwa mabhonasi avo nemari dzemadhora ekuamerica. Mushandi uyu aenderera mberi achiti vamwe vashandi vemapazi ehurumende ya kaita sima polisa ni masoja mbari kupiwa mari kutanga sezo mabanga kapiwa oda iyoyo ni wakuru we muurumende. Ndaka mira Studio 7 mamtari ndini ilo idamoyo.
Yashuka nguwe kutitimbo tarisa jaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuKenya vanoti munhu anofungidzirwa kuti anga akazviteya nemabhambo aputitsa mabhambo aya ndokuzviuraya uye kuurayawo vamwe vanhu vaviri mudunhu reKisimu County iro riri pamuganhu neUganda. Mapurisa emuKenya anoti munhu uyu anga ari nhengo yechikwata chinopfurikidza mwero cheAlshabab icho chanetsa muSomalia umo mune muzinda wacho. Chipanga mazano chemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden munyaya dzekudzirirwa kwenyika vaJake Sullivan vakaudza vatori venhau kuti vaBiden vakayambira zvakadzama muutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuti America ichaisa zvirango zveupfumi panyika iyi kana ikapindira zvine chisimba muUkraine. Sangano renhau reReuters rinoti vaBiden navaPutin vakaita musangano padandemutande nezuro vachikurukura nemamiriro akaita zvino muUkraine zvichitevera kuunganidzwa kwemauto emuRussia pamuganhu wayo nenyika iyi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tine hurukuro navatakawira kapikinyu vanobva kwaMutoko mudunhu reMashonaland East. Vakapikinyu avo vari mudunhu reMaryland muno muAmerica vanoshanda nerimwe sangano rinobatsira varombo pasi rose. Pari zvino vari kushandawo zvakare nezvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinobatsira vari kumusha zviri pasi pesangano rinonzi Citizen Initiative. Vanoti chishuo chavo ndechekuona zvinhu zvichigadziriswa kumusha munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi. Uye vanotiwo vanoda kuona vana veZimbabwe vemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana vachiyanana nekushanda pamwe chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vajonga, muno muAmerica ndinobata ndiri munonzi International Development, iyo inoita nezvekubatsira vanhu varombo munyika pasi rose. Ndiri kumusha ndakashanda izvozvi zvemaNGO in International Development, uye ndakaendawo kuUniversity yeZimbabwe kwandakaita undergraduate degree ndikaitawo masters ndiri kuUniversity yeZimbabwe pachikomo.
Vateereri vangada kuziva kuti kuno kuAmerica makauya nebasa here kana kuti makauya muchiuya kuchikoro kunowedzera dzidzo yenyu?
Pandakauya kuno kuAmerica ndakauya ndichiita inonzi professional fellowship pandazoenda kuchikoro.
Mungatsanangura sei mashandiro enyu muno muAmerica nokuti vamwe vanoti kusina mai hakuendwi?
Kushanda muAmerica tatojaira ibasa kana kuti vanhu vacho vanhu vakasiyana, vanhu vakawanda vanobva kunyika dzakawanda vandinoshanda nawo. Pamwe ndinozvinoita kuti kushanda kwacho kuve kunoreruka nokuti tose vazhinji vedu tinobva kunyika dzakasiyana-siyana. Uyo vanhu vandinosangana nawo ndevekunyika dzakasiyana-siyana, saka kushanda kwacho kunobva kwaita nyore nekuti tose tiri vatorwa kwatinenge tiri kwacho.
Tinonzwa vakawanda vari kunze kwenyika vana veZimbabwe vachiita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekubatsira kunzvimbo dzavanobva. Zvii zvamuri kuitawo imi kubatsira kwamunobva?
Chezvandiri chizvarwa cheZimbabwe handisarudze kuti ndichabatsira vanhu vekwaMutoko kana kuti ndichabatsira vanhu vekwakati, asi ndinobatsira vose vana veZimbabwe vanoda rubatsiro. Pari zvino ndinoshanda naMukoma Freeman Chari, tine yatinoti Citizens Initiative. Yatinobatsira vanhu vanenge vavirwa nemadambudziko sepakaita Cyclone Idai. Takakwanisa kuunganidza mari tikatumira kuZimbabwe. Iye zvino tanga tiri kushanda kubhinga kune chikoro chiruda kubatsirwa, zvino tiruda kushera chibhorani. Uyezve tine vana nherera vari kuMount Abden vatanga tichibatsira neCitizen Initiative. Inoone chekurudiri kwangu ndinenge ndichibatsira vazhinji. Handingataura hangu kuti ndiri kubatsira vanhu vakaita sei uyezve ndiri kuita zvakati, asi ndinenge ndichedzawo kubatsirawo vauyawo vanenge vandisvitsawo dambudziko ravanenge vainaro. Ndinoedzawo kubatsira nepandinenge ndichigona. kana ndisingakwanise ndinotsvagawo vamwe vanhu ndounganidzawo mari tokwanisa kubatsira vanhu vanenge vari kutambudzika kana kuti vanhu vanenge vari kudo rubatsiro. Asi mazuva ano ndanyanya kumiramira nenyaya yekuti ndinobatsira vana vechikoro nevada kuedza kuenderera mberi nechikoro zvavo, ndokwandanyanyoita focus nayo.
Chii chamungati chishuo chenyu chikuru chamunoda kuona chichiitika muupenyu hwenyu?
Chishuo changu chikuru ndechekuti vana veZimbabwe vave vana vakasununguka, ive nyika yakasununguka, vanhu vakwanise kunge vachiwirirana. Pane kukakavadzana kwakanyanya muZimbabwe. Ini handifarire ndikanzwa kukakavadzana kunonyanyoita vana muZimbabwe. Kuriko kuzanu PF, kuMDC nemaMDC acho kana matongerwo enyika akawanda. Ndoche kutanga. Chechipiri, ini ndinoda hangu kuti nyaya yekuZimbabwe inonyanyogadziriswa economy. Dai economy yedu yakwanisa kugadzirwa zvakanaka. Chechitatu chinoenderana nechechipiri chandataura, handidiwo kuona vana veZimbabwe vachitambura vachiitwa chiseko chenyika nenyaya yenhamo yakawanda muZimbabwe.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vatakawira kapikinyu vachitaura vari parunare muMaryland muno muAmerica naJunga Kandemiri weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara muBritain, Engineer Ivan Nyamapfene, vari kurumbidzwa zvikuru nekutungamira urongwa hweguta reLondon hwekugadzira mabhazi anoshandisa simba remagetsi kwete peturu nedhiziri senzira yekumisa kushanduka kwemamiriro ekunze nekusvibiswa kwemweya wekufema. Engineer Nyamapfene vakapihwawo mubayiro nekambani ine mukurumbira zvakanyanya munyika iyi yeUK, Power Networks. Vasati vaenda kuLondon, vanyamapfene vakamboshandirawo ZESA muZimbabwe. Mugozeya nezvenyaya iyi, Tabata Engineer Nyamapfene.
Chirongwa ichi chirongwa chekuti tisvitse magetsi kumagaraji emabhazi emuLondon. Tiri kuisa magetsi kuti tigova nemabhazi anofamba nemagetsi. Bhazi ndo rinenge rakatakura battery, saka magetsi atinoisa anocharge battery rinenge riri pabhazi. And then the battery iroro ndo rinoita kuti bhazi redu rifambe zuva rese risina kuita tambudziko rekuti unoda kuwedzera fuel sezvinomboitwa fuel kana petrol kana diesel. Tinoisa atingati magwenya acho matransformer tambo dzemagetsi kuti dzigosvika pane magaraji atinenge tichiisa magetsi. Tingati muchirungu inonzi electrical design iyo yandinenge ndichiita nekuzova munhu anotarisa project yacho, kumanaja project yacho kubva ichitanga kusvika mabhazi obuda mugaraji.
Saka inonzi kambani yenyu?
Kambani yedu tiri kuveka neshanda multidisciplinary team, saka ine makambani akawanda. Tingakwanisi zvedu kutaura ese, but pane makambani akawanda ari involved. Asi inini ndinenge ndiri technical lead panyaya dzemagetsi.
Tichitarisa tiri kuona kuti kuLondon kwanga kuchiparurwa mabhazi. Zvakatanga rini mabhazi ekutotanga matsva here kuita kana kuti mamuchimbogadzira mamwe mungatsanangurira zvazvo zvichifamba sei?
Chirongwa chekuti tive nemabhazi emagetsi muLondon chakatanga munana 2016. Pari zvino tava nemabhazi anodarika 600 anoshandisa magetsi ari kufamba muLondon. Nezero uno taiita function yekufura imwe garaji nyowani rine mabhazi manyowani anoshandisa magetsi.
Mungada here kushanda nevamwe muZimbabwe kuti paparuwo zvirongwa zvakadai sezvo zvirizvo zvaakukurudzirwa nenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunzoko?
Tinoda chaizvo kuti zviitike. Dzimwe dzenguva panoita matambudziko ekuti magetsi ekuchaja anenge asingawaniki, asi zvinhu zvinokwanisa kuti zvigogadziriswa. Saka todarira kuti mune zvikamu zviri kutevera tinenge tichibatanawo nevanhu vanoita policy kuZimbabwe kuti tione kuti tinofambidzana pamwe chete sei nekubatsirana kuti technology isvike.
Vamwe vangada kuziva kuti ivo Engineer Nyamapfene vakadzidza kupi chaizvo?
Ini ndakakurira kuZimbabwe, ndikaenda kuUniversity of Zimbabwe kwandakaita degree reelectrical engineering. Ndikazoita zverimwe degree remasters in renewable energy. Ndichibva ipapo ndakamboshanda kuZESA kwemakore akawanda. Ndikazopindawozve zvakare muchirongwa cheRural Electrification pandange ndiri mukuru wemagetsi weRural Electrification kuprovinsi yeMashonaland Central.
nyanzvi munyadzezve magetsi engineer Ivan Nyamamfene vachitaura vari parunare vari kuLondon muBritain. Madzimai akawanda ari kuchema-chema zvikuru achiti ari kushungurudzwa zvakanyanya pamadande mutande achiti izvi zviri kuitwa kwavari nekuti vanhukadzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai ari mune zvematongero enyika ari mutauriri wesangano reLabour Economists and African Democrats kana kuti LEAD muzvare Roslyn Ncube vati mirishonga yepamasaisa yakawandisa uye vakadzi vari mune zvematongero wenyika ndo vari kunyanya kushungurudzwa pamadande mutande.
Kuona cyberbullying yakawandisa muno muZimbabwe. Vanhu vari kuhwanda seri kwekutaipa zvavanoda pamakombiuta avo, pamafoni avo, vachituka vanhukadzi, vachiita body shaming vanhukadzi. Yakawandira kuvakadzi. Kazhinji kacho vakadzi vari mupolitics ndo vari kunyanya kubhuliwa.
Mukuru wesangano rakazvimiririra rinorwira kodzero dzevanhukadzi reWomen Action Group, amai Edna Masiwa, vauza Studio 7 kuti kushungurudzwa pamadande mudande kuri kunyanyowandira kuvanhukadzi nevanasikana. Vatiwo dambudziko iri rinofanirwa kurwiswa zvakanyanya, vachitiwo zvinokonzera kuti vanasikana vanenge vasangana nedambudziko iri vashaye ushingi.
Zvinobvisa confidence pamwanasikana kuti agone kumirawo achitaura, nekuti each time panguva dzaanoda kutaurawo point yake kana kuti nyaya iya inotsva. Saka zvinoita kuti asaye confident. Zvinotoda kuti apasirwe zvakanyanya ne inonzi yatinoti counseling, kuti agone kudzoka paconfidence level dzake kuti agone kuenderera mberi neupenyu. Saka once munhu asaya confidence, munguva zvinomukanganisa.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende nezvenyaya iyi sezvo tatadza kubata munyori mubazi rinoona nezvevanhukadzi vaMoses Mike pamwe negurukota rebazi iri amai Stembiso Nyoni. Asi sachigaro wekomishini inoona nezvevanhukadzi nevanhurume kana kuti Zimbabwe Gender Commission amai Margaret Mukahana naSangarwe vatsigirawo kuti dambudziko remhirizhonga pamasaisai rinowanzonyanyira kumadzimai nevanasikana.
Mhirizhonga pamadande mutande ecyberbullying inyaya inotinetsei nokuti iri kunyanyobata kunyanya kumadzimai nevasikana. Saka isusu sekomisheni inyaya yatanga tichitotarisana nayo kuti ingapedzwa sei.
Hurumende yakaisa mutemo mutsva weData Protection Act uyo wakatosainwa kuva mutemo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Amai Sangarwe vati kunyange hazvo mutemo uchida kuvandudzwa vari kuutambira nemufaro nekuti unobata nemhosva vanhu vanoshungurudza vamwe pamasaisai, vakati tarisiro yavo kuti mutemo uyu uchaderedza dambudziko iri.
Isusu tiri kutofara kuti mutemo uyu wauya. Unogona kunga usingakavhi zvakakwana, asi tirikutenda kuti at least zvinhu zvakaita sekuti munhu anoisa mapicha emunhu pawhatsapp nokuti wanetsa naye asina kupfeka kana kudii. Zvinhu zvinenge zvinowanzoitwa kumadzimai wakupuwa mutongo wakakura. Saka tinotenda kuti izvozvi zvemutemo uyu zvichatibatsira kuti tideredze uwandu hwecyberbullying.
Mutemo mutsva uyu unoti imhosva kushungurudza, kutyishidzira pamwe nekushora mumwe munhu pamadande mutande, uye vanoita izvi vakabatwa nemhosva vanoripiswa kana kupika mujere kwemakore anosvika gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, uyewo nyaya yechirwere cheCOVID-19 nezviri kuitika panyaya yemapepa ekuti vanhu vashande kuSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Matare edzimhosva akawanda anovharwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vanhu vakawanda vorara vari mutsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga ekwaMutare. Varimi vekumashonaland west vanoti vanonokerwa nemvura, izvo zvavanofungidzira kuti zvichakanganisa gohwo ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
So we see